nyaya ye Israel ne Hamas iri kuitika pahondo iyi inyaya yakukanganisa yatingati kodzero dzepasi rese yatingati humanitarian law.
Semaonerwo enyu zvii zvinofanira kuitwa pari zvino kuti hondo iyi isvike kumagumo?
Pari zvino yakuda kuti pachipindira yatingati dzimwe nyika dzinoita senge dzine influence over nyika idzo dzidzi. Tinoziva kuti America iyo ine influence over yatingati Israel pane mamwe matanho. Zvokuti dai America yachitanga kuimba nziyo yokuti hondo iyi ichimira, pachiwanikawo matanho ekutaurirana kuti upenyu hwevanhu huitwe save. Ndichitaurawo zvekare ipapo kuti nhasi muAmerica muri kupindawo zvekare mutungamiri wekuIndonesia, uyo anova ari achibva kunyika ine maarabhu akawanda ari kupokana zvekare nehondo iri kuitika kuIsrael. Saka ndoona sekuti iyoyi visit iyoyi yomutungamiri iyoyi wekuIndonesia inogovawo ichizoedzawo kuti vaBiden kana kuti America vachinjawo stance yavo panyaya yehondo iyi, zvinova zvichiisawo pressure kuIsrael kuti vamire kubomba.
Munoona kushanya uku kuchibatsira sei pahondo iyi?
Kushanya uku kwakakosha nekuti ivo mutungamiri wekuIndonesia vaJoko Widodo nyika yavo inyika ine the largest population yatingati maarabs and zvinhu zvinova zvichipindawo zvekare panyaya yekuda kudyidzana kuda kuitawo America nenyika idzo dzidzi, zvinova zvichaitawo zvekare kuti iyo America neyatingati a different stance kana vakaonekwawo vachitaura vachinzikawo maconcerns emutungamiri wekuIndonesia, anozivizawo kuti zvekare pavachazonotaurawo zvekare ne vatungamiri veIsrael kuti vaonewo kuti ihondo iyi ihondo ine potential yokukonzeresa yatingati world conflict inova iyo isingadi kuonekwa panguva inoiyi yekuti runyararo runofanirawo ichitungamira pane hondo, nokuti hondo yekuIsrael iyoyi nangu hayo yange ichinzi yange iri justified kwaya kuchienda manje yakuchienda kunokanganisa madyidzana nenyika dzakawanda murijini iyoyo nepasi rese.
Zvii zvingaitwe navaJoe Biden mutungamiri weAmerica apo vachange vari kusangana nemutungamiri weIndonesia kuti vabatsire panyaya yehondo iyi?
VaBiden tichitaura pavisiti yavo, I think zvavangatoite kubuditsawo magwaro ari kuitwa katingati pachirungu mastance ari kuitawo neAmerica kuti vaone hondo iyi ichipera kana kuti at least paonekwe kuti America iyo iri kuita maefforts ekuti paite dialogue pakati peIsrael neHamas, nekuti pari zvino dialogue yakuchidikanwa, nangu hazvo hondo yacho ichizorizuma pamberi apa pakuchida kuti imbomira paonekwe kuti aiwa hondo iyi inokwanisa kumira vanhu vachitaurirana, then ipoonekwa matanho anoratidza kuti iyo Israel kana ine zvichemo zvayo zvainazvo kunyanyanya security yayo around region iyoyo zvive zvichionekwa zvichitaurirana zvekare neamamwe manyika ayaya akaita seIndonesia.